Equity Global, which means is not the treasurer of Zimbabwe, it's not the minister of finance in Zimbabwe. We don't report to them. In a matter, it's one of the Kutaura Ministry, Edu, yes, finance, what our Shaizo, the Tisiruk in the Makofas, Nova Matamu, those Kilosikano.
As you, my company, Emma Angoda, Arguendes Amarigu, Rumendes, Shuaire, my God.
Varguendes, I say, so Kunyanisa. Munoti Nika Edu Ingara Mase, Tisina Revenue, Madame.
Iwo we Global Witness vari kuti vashoma chete ndo vari kununa apa asi vazhinji vachinonga svosve nemuromo.
Inini ndini chairman we Zimbabwe Mining Development Corporation. Saka is a right to tell you that everyone is what they are talking about those are lies. I think they've got their own agendas, which are not for the good of Zimbabwe.
Asika maigora vaimbova gurukota rezvehupfumi vatendai biti vakambogunun'unawo kuti mari dzemangoda dzanga dzisiri kuyamuwa umwe yehurumende.
Ine mata izvozvo. Ndinogona kudaro nekuti havasitombori mugovernment. Saka ndinogona kwavasisiri minista vainyepa. Ndingazotaura zvakawanda asi vainyepa chaizvo. Hameno nei vaisada kuacknowledge macontributions ediamond sector. Ivo pate zvaondovanga anzi nekuti madiamond sector yakakontributa zvakanyanyisa chaizvo. Handizivi kuti chinangwa chavo changa chiri chei. Vaifanira kutotenda zvikurusa makambani emadiamonds